manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri nyamahuvu 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotaura kuruzhinji rwevanhu vachifananidza vanopikisa nemasangano akazvimirira semagandanga anoita zvakapfurikidza mwero kana kuti terrorist organization.
Namba dzatiri kuona dzevanhu vane COVID-19 muZimbabwe dziri kukwira. Izvi zvinoshungurudza. Zvinhu zvinoita kuti munhu wese ambomira kuita satiri kuita tifungo toita sei. Idambudziko chairo nokuti manamba achikwira nezviratidza kuti munhu umwe ane chirwere pamwe achapamwe tatu vashanu choramba chichingospreada.
VaMnangagwa vanodoma mumwe vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano. Uwandu wevanhu vari kufa neCOVID-19 woita chamuramba mhuru uchikwira.
Ambulance yepolisi yauya ikamutakura akaenda nachiremba wake because mukomana akakwara. Akakwara chaizvo. We were to comply ne court order, the High Court, which is a good sign. But still, there is an investigation that needs to be done. The investigation dzacho hapana tinonetsa apa. Mapurisa anogona kuziva kuti chii chakaitika.
Ambulance inoitwa dare redzimhosva kuvulawayo zvichitevera kutadza. Vakatawanda mucheiwa kubuda muambulance kuti vapinde mudare. Indwe mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatsanangura mapato anopikisa. Semasangano ematororo uye vati upfumi hwenyika huri kutadza kusimuka nepamusana pevari munyika pamwe nekunze vari kudonzera zvinhu kumashure. Thomas Siripasi anotipanya iyi.
Vachitora mashoko avo kunyika nhasi, vaMnangagwa vafaranidza mapato anopikisa sematororo, vachiti mapato anopikisa aya ari kudzozera budiriro yenyika kumashure.
The protection of the right to life is paramount, especially in light of the COVID-19 pandemic and the machinations by destructive terrorist opposition groupings.
VaMnangagwa vatiwo pane vamwe vanhu vari munyika pamwe nevekunze vavasina kudoma nemazita vavati vari kutadzisa zvinhu kufamba zvakanaka munyika.
The dark forces both inside and outside our borders have tampered with our growth and prosperity for too long. They have thrived on dividing us.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora mashoko avaMnangagwa aya.
Zanu PF kubvira nekubvira inoponda vanhu veMDC Alliance. Kubvira nekubvira inouraya vanhu veMDC Alliance. Kubvira nekubvira inoabducta vanhu veMDC Alliance. Ebato rinozikamwa sebato rinoti chese charabata rinoponda.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo kunze kwekushora vemapato anopikisa vaMnangagwa vaifanira kugadzirisa zvinhu zvakatadzwa navaimbo vamutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe avo vakabviswa pachigaro muna 2017 kuitira kuti vagadzirise zvinhu munyika.
Saka vaMnangagwa vakapinda kuti vazadzise zvido zvavanhu nokuti vanhu veZimbabwe ndo vakasumuka vakati tasumuka tisinei norupawo rwebato rezvematongo gwenyika kana kuti ramakambani kana kuti romutupo kana kuti ramapoka api zvavo asi tabatana zvorudzi rweZimbabwe. Uku kwaiva kuti nyika ichitanga kuva noutongi hwejekerero, utongi hunocheredza kodzero dzavanhu, utongi husina uori, utongi hwaipanduramo kuvanhu vachirarama munyika mavo zvakanaka. Izvi ndo zvinhu zvaitarisira vanhu kwamakore osvika matatu kubva 2017 iyoyo kusvikira 2020 ino.
Mutungamiri wesangano replatform for youth development in Zimbabwe, Vaclaris Maduku, vatiwo chinodiwa munyika kugadzirisa nyaya dzeuori, kwete kuti vamunangagwa vaswere vachipomera mhosva yemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira.
Nyaya dzirikuita muZimbabwe inyaya dzecorruption. Upfumi hausi kufambira zvakanaka. Vanhu vane nzara, vanhu vakatsamwa nekuti zvanga zvakataurwa navamunangagwa vacho kubvira muna 2017 vachiita utungamiriri. Hapana chavaita. Saka kwangove kuramba vachingotaura vachipa promises vasingakwanisi kugadzirisa.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati chinodikanwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kubudikidza nekuona kuti vakapiwa mapurazi vashandisa vachiti vekunze havanei nekutadza kuri kuita hurumende kufambisa zvinhu munyika.
Nyaya zvekuti yetoda kuti tigadzirise muno munyika inyaya yezveupfumi hwenyika. Takatarisana nekuti tichivandudza zvekurima kwedu, mukatarira ikonomi yedu kana kuti upfumi hwenyika inoyi hwakazendama patingati pakurima. Asi mukatarira imi muchaona kuti havanoti muchirungu agricultural sector. Izvozvo haisi kuita zveinokwanisa kuti iite.
Vamunangagwa vakurudzira vanhu munyika kuti vabatane mukurwisa vavengi pamwe nevanhu vanoita mabasa erima vachivhiringa budiriro muZimbabwe. Vamunangagwa vati vanopikisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, kushanduka kwemamiriro ekunze uye dambudziko reCOVID-19 ndizvo zvinhu zviri pamberi mukuvhiringa budiriro munyaya dzeupfumi muZimbabwe. Vatiwo hurumende yavo iri mubishi kuvandudza mitemo kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti vamunangagwa varatidza kuti havana kurongeka pamashoko ava vataura pa State of the Nation address pavakapinda panyanga munambudzi 2017 mushure mekubviswa kwakaitwa vamugabe pachigaro nemauto. Vamunangagwa vakavimbisa kuvaka Zimbabwe itsva yakasiyana neyaive pasi peutongi hwavamugabe. Asi nyanzvi munyadzo dzezveupfumi dzinoti vamunangagwa vakundikana zvikuru kugadzisa upfumi hwenyika uye nyaya yehuori yatekeshera muhurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nemuvhuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pamakumi masere kana kuti 80 zvichitevera kushaya kwevamwe vanhu gumi. Bazi iri rakatiwo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose wakanga wakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vapona kubva kuCOVID-19 vanonzi vakanga vasvikawo pachiuru nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 1057. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda munyika. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vanonzi vabatwa nechirwere ichi muHarare chete, izvo zvaita kuti rive dunhu ringanzira vemwoyo wechirwere ichi pari zvino. Pasi rose, Johns Hopkins University yekuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana matatu kana kuti 18,300,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe kana kuti 694,700. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuCharlotte kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbi Soranga, vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekushaya nacho zvinhu zvinoshungurudza zvikuru. Dr. Ranga vanokurudzirawo vanenge varasikirwa nehama dzavo kuburikidza nechirwere ichi kuti vatore matanho akasimba anoita kuti vasatapurirwe chirwere kubva kumufi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhamba dzatiri kuona dzevanhu vane COVID-19 muZimbabwe dziri kukwira. Izvi zvinoshungurudza. Zvinhu zvinoita kuti munhu wese ambomira kuita zvatiri kuita tifungo toita sei. Idambudziko chairo nokuti manhamba achikwira zvinochiratidza kuti munhu umwe ane chirwere pamwe achapamwe vatatu vashanu choramba chichingospreada. Saka chazvinoratidza ndechekuti zvese zvatange tiri kuita hazvisi kushanda in terms of kudzivirira chirwere. Saka it means tunofana kuita ma efforts, better efforts personally, better efforts at community level, better efforts at national level in terms of combating COVID-19.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vari kuzowanikwa vaine chirwere ichi vanenge vatoshaya zvichizowanikwa kuburikidza nepostmortem. Zvii zvamungataura pamusoro peizvi?
Chandingataura Jonga ndechekuti hazvifane kunge zvichidai kuti tisvike pakuti vanhu vangozonzi vashaya tochizoita matests vashaya kuti tione kuti vane COVID-19 here. Munhu wese ane COVID-19 arwara anotoita masymptoms. Pane zvinotoratidza kuti something is wrong. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kuti matests aya eCOVID-19 aitwe akawanda kuti tione kuti vanhu vane chirwere ndivanani, vasina ndivanani, kuitira kuti chisaramba chichipararira.
Kuuyawo nyaya imwe inoda kujekeswa, Dr. Ranga, ndeyekuti vanenge varasikirwa nehama yavo vanoibata sei yakanga yashaya kuburikidza neCOVID-19?
I am sure hurumende ine maprotocols airi kukurudzira vanhu vaya vanenge vane hama dzashaya neCOVID-19. Munhu ashaya neCOVID-19 mutumbi wake haufani kungobatwa sekubata kwatinoita imwe mitumbi yese, nokuti tinokwanisa kutapurirana chirwere kubva ipapo. Zvandingakurudzira ndezviyai inonzi personal protective equipment pane vanofanira kunge vachibata mutumbi. Tikakurudzire zvinhu zvekuti zvakaita sekugeza mutumbi, nokuti mvura iya inobva yabatira utachiwana.
Kwaivo vanhu vari kuramba vachiwanda vari kubatwa neCOVID-19, munoona zvipatara zvakagadzirira here kunge zvichichengeta varwere vese ava?
Kuona kwandinoita vakandimire, zvipatara hazvisi kukwanisa kuchengetedza vanhu vane COVID-19. Tiri kunzwa maripota akawanda evanhu vari kumanyira kuzvipatara vosvika kuya hakuna machiremba, hakuna manesi.
Vanga vari Dr. Simbiso Ranga vachitaura neStudio 7 vari kuCharlotte mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Zvichakadaro, mashoko atichangotambira anoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadoma mumwe vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano. Mashoko aburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Svanda anoti vaMnangagwa vaona zvakakosha kutora danho iri kuitira kugadzisa zvinhu mubazi rezveutano iro ranga risina gurukota kubva pakadzingwa basa vaObadiah Moyo. Vatiwo vanoona zvichiita kuti nyika ikwanise kurwisana nedenda reCOVID-19. Vachawanda muchaiwa vaunzwa kudare ramajistrate muBulawayo nhasi vari muambulensi sezvo vari kutadza kufamba vega zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwavakaitwa vari muusungwa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamuchaiwa ava vanai muzukuru wemutapi wenhau ari kutsvagwa nemapurisa mudhudhuzi Matutu vaunzwa kudare vari muambulensi vachiperekedzwa nadhokotera wavo sezvo vari kurwara zvekuti havazi kugona kufamba. Mapurisa adzinga vatori venhau pamwe nehama dzavamuchaiwa kuti vasaone zvange zvichiitika. Gweta ravamuchaiwa vanqovani Stole vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaShepherd Mujanja vaona vamuchaiwa vari muambulensi mavange vari kunze kwedare sezvo vatadza kumuka kuti vapinde mudare.
Ambulensi yepolisi yauya ikamutakura akaenda nachiremba wake because mukomana akakwara chaizvo. We are to comply with a court order, a high court, which is a good sign. But still, there is an investigation that needs to be done. The investigation is apana chinonetsa pamapurisa anogona kuziva kuti chichakaitika.
Vasole vashora kudzingwa kwaitwa vatapi venhau pamwe nehama dzavamuchaiwa nemapurisa vachiti izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kunyara nezvakaitika. Vasole vati mushure mekudzorwa kumba zvisina tsananguro inonyatsonzwisisika kwavamuchaiwa nemusi wemugovera vakabva vanomhangara kumapurisa kuti vamuchaiwa vaive vapambwa.
Paakawanikwa takaenda kupolisi kuQueen's Park kunoisa ripoti yekidnapping. Vatorwa pasi hama dzimwe dzikauya dzikatorwa mastatements. Maonero edu ndeyekuti my investigations are ongoing. Hatifungi kuti angatora nguva yakareba because zvinotozikanwa kuti zvakafamba sei.
vamcheiwa vari muchipatara kubvira musi wesvondo. Vane maranga mumuviri wose uye zvinonzi itsvo dzavo dzakakuvara sezvo zvichifungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine michetura. Gwaro ranyorwa nhasi nachiremba rinotsanangura kukuvara kwakaita vamucheiwa raiswa padande mutande reTwitter rinotsinira kuti itsvo dzavo dzakakuvadzwa uye murwere haafanirwe kubudiswa muchipatara. Gwaro iri rinotiwo vave munhu ave kuratidza kuti akavhiringika pfungwa dzake kuburikidza nekukuvadzwa kwakaitwa kana kuti post-traumatic stress disorder. Vasole vati havasati vaudzwa zvekuita nemhuri yavamucheiwa asi vati pane mukana wekuti vakwire kudare reHigh Court kuitira kuti vamucheiwa vabhadharwe uye vakavakuvadza vamiswe pamberi pematare edzimhosva. Vamucheiwa vakasungwa svondo rapera asi vasingazivikanwe kuti varipi, izvo zvakazopa gweta ravo kuti riise chikumbiro chekumanikidza zviri pamutemo mumapurisa kuti auye navo kudare kana kuti habeas corpus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa adzinga vatori venhau pasvika ambulance yanga yakatakura vamucheiwa. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekupambwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vakawanda munyika kunyanya vanopikisa hurumende. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart vanyora paTwitter yavo kuti zvinhu zviri kuitwa kuvanhu vakaita savamucheiwa nevamwe ndizvo zviri kupa kuti vakurudzire nyika dzepasi rose kuti dzipindire pane zviri kuitika muZimbabwe. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamunangagwa vanofanirwa kunge vashora zvakadzama kupambwa nekutochwa kuri kuitwa vanhu munyika pamashoko avataura paurongwa hweState of the Nation Address. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti mukaka wamai wepazamu ndiwo mukaka wakanaka zvikuru kupa vana vanenge vachiri kuyamwa zvisinei kuti amai vacho vakabatwa neutachiwana hwecoronavirus. Apo WHO iri kucherechedza svondo rekuyamwiswa kwevana pasi rose kana kuti World Breastfeeding Week, masangano ezveutano pasi rose ari kukurudzira vana amai kuti vayamwise vana vavo kuitira kuti pasi rose rive nevanhu vane utano hwakanaka. Lebanon kwemakore akawanda yanga ichionekwa senyika iri kusimukira munyaya dzehupfumi uye senyika inoshingaira mudunhu reMiddle East. Asi kutadza kutonga pamwe neuori zviri kuita kuti munyika iyi muve nekuratidzira kusingaperi pamwe nekuparara kweupfumi. Pari zvino mari yemuLebanon haichina uremu uye vanhu vanosvika zvikamu 41 kubva muzana vanoda rubatsiro kuitira kuti vakwanise kurarama. Zvizvarwa zvenyika iyi zviri kuyaura nenhamo sezvo mihoro yazvo isisina zvainobatsira nazvo kukuwo mabhanga achiisa mirawo inotadzisa vanhu kutora mari dzavo mumabhanga. Musika wekutengeserana upfumi weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE wakavhurwa nezuro mushure mekunge wambovharwa muna chikumi hurumende ichipomera mamwe makambani mhosva yekuita uori zvaipa kuti dhora renyika rishaye simba. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuvhara musika uyu kwaiva kukokera mhepo vakatakura mamera muswanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE vaJustice Boni vakazivisa padande mutande ravo reTwitter kuti musika uyu wainge wavhurwa mushure mekupinda panguva yakaoma zvikuru.
asi makambani makuru akaita se PPC inogadzira simendi, Old Mutual ne Sidco achiri kurambidzwa kuita basa sezvo ari kuongororwa nebazi reRBZ reFinancial Intelligence Unit achipomerwa mhosva yekupesvedzera kutengeswa kwemari pamusika mutema, zvinova zviri kunzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ndezvemugodzi Matsuro. Mutsamba yavo kuvatori venhau pakuvhura musika uyu zvakare, gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende haidi kuti vemakambani vangoita madiro ajojina vachivhiringidza upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti musika uyu hawaifanira kana kutombovharwa.
Kuvhurwa kwestock exchange idano rakanaka nekuti hakuna nyika inganzi iri kubudirira isina stock market. Nekuti tese tinoziva kuti my investments anouya kubudikidza nestock market. Atingati pachirungu portfolio investments. Endo makambani emuZimbabwe anotsvaga mare yekutanga company, yekuwandudza company inonzi capital kubva stock exchange. Saka kuvhara kwavanga vaita, vanga vatovhara zvese izvozvi. Zvoreva kuti nyika kuenda mberi kwakunetsa. Asi dambudziko riripo nderekuti vanga vambovharirei. Ndiri kubvunza mubvunzo uyu nekuti petakaverenga gwaro rakanyorwa naminister of finance vachiti vapedza ongororo yavo pastock exchange, hazvina kunobuda zvakajeka kuti vanga vane chikonzero chekuti vavhare, nekuti ivo pachezvavo vakabvuma kuti vana Old Mutual vanga vasina direct participation pamusika mutema wemari, asi kuti stock market price yavo ndiyo yanga yachikonzeresa kuti vanhu varishandise kuchinja mari nerate yavaiti Old Mutual Implied Rate. Saka haisi dambudziko ka, inyaya yeupfumi hwenyika hunonga hwaora.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo kuvhara ZSE kunopa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Zvinounza kusagadzikana, uye zvinoita kuti vemabhizimusi vafunge kuti zvichida pane imwe nguva musika westock exchange unogona kuzenge uchivharwa zvakare. Saka chekutangisa ndechekuti taisafanira kunge takatombovhara Zimbabwe Stock Exchange. Zviri kuitika munyika zvekusagadzikana kwezvino zvinoita kuti vemabhizimusi especially vekune dzimwe nyika vasade kunge vachiisa mari muZimbabwe. Vemabhizimusi mainvestors vanoda kuisa mari mubonzvimbo inenge iine macroeconomic stability, munzvimbo ine kugadzikana kwezvinhu kwakanaka, munzvimbo ine yatingati pachirungu zvakare policy consistency, policy credibility.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti zvakakosha kuti makambani anenge achifungidzirwa kuti atyora mutemo aongororwe, asi
kana paine zviri kutariswa, zviri kugadziriswa, zviri kuinvestigitwa, zvinokwanisa kuitika, asi musika uchiendera hawo mberi. Vanenge vachipomerwa dzimhosva wacho matanho otorwa, asi musika ngaushande, ende ndo zvinokurudzirwa. Kuvharwa kwemusika kunokonzera kuti nyika irasikirwe nemikana yekunge ichinge ichisumukira, nekuti zvinobva zvaita kuti vanhu vasavimbika nekushandira munyika imomo yatinoti investor confidence. Inokanganisika kana musika ukaramba wakavharirwa kunguva yakarebesa. Ikashoma kuti musika wekutengeserwa stock market unge uchinzwa wavharwa.
Muna 2008 hurumende yakambotizve Zimbabwe Stock Exchange imbovharwa kwechinguva mushure mekunge dhora remunyika rashaya simba zvakapinda munhoroondo yenyika dzepasi rose, apo mitengo yaikwira katatu pazuva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Varwiri vekodzero dzevanhu munyika vari kutambira nemufaro chirongwa chehashtag Zimbabwe Lives Matter, icho chiri padande mutande. Chirongwa ichi chine chinangwa chekudzidzisa pasi rose nezvekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe, uye chiri kukokerwa nevanhu vazhinji vane mukurumbira vanobva kunyika dzakasiyana siyana, vanosanganisira muimbi ane mukurumbira wekusouth Africa aka, uyezve mutungamiri webato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida Saurombe vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru nekuti chinokurudzira pasi rose kuti rimire pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvekutyorerwa kodzero dzazvo nehurumende. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMike Hove weStudio 7.
Zimbabwe Life Matters hashtag yabuda iyo mushure mekunge paita kumbunyikizwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitika mukati menyika yaZimbabwe. Kodzero idzi dziri kusanganisira kuti vanhu vanyunyuta vari kugunun'una pamusoro pecorruption, vari kugunun'una pamusoro pekutongwa kana kuti governance issues dziri kuitika mukati menyika. Tinoona mukati memusi wechishanu vazhinji vakasungwa paweekend. Ndo zvasakisa kuti tinge tane hashtag yabuda mukati mepasi rinotenderere yevanhu vari kuti vanhu vari mukati meZimbabwe vazhinji vavo vari kutya kuti vataure zviri kuitika. Saka mukutya kwavo vari kunze kunyanya vari kunyika yeSouth Africa vabuda ivo vachiti aiwa ngatikoshesei upenyu mukati meZimbabwe, vanhu ngavasambunyikidzwe.
Tiri kuona mashoko ari kuparurwa nemacelebrity makuru muAfrica anosanganisira muimbi ane mukurumbira wekuSouth Africa aka naCasper Nyoves vachiti vamire pamwe chete nezvara zveZimbabwe uyezve nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika ngaipere. Nemaondero enyu matano ari kutorwa nevanhu vane mukurumbira panyaya iyi anobatsira here?
Zvinobatsira hongu kuti vanhu vane mukurumbira vataure, nokuti vachitaura zvinoitawo kuti hurumende yedu yemuno ionewo kuti zvimwe pakusanzwisisana nevanhu kwavari kuita muno mukati menyika yeZimbabwe. Havasiwo chete vari kungoona kusanzwisisana uku, asi variwo kunze vaakuona zviri kuitika, ende zvinopawo pressure kuhurumende dzavo kuti dzitaure nehurumende yedu kuti apa kudai manga madai, apa kudai manga matai, musaite zvamuri kuita zvava kuti affecta, zvava kuti konesa kuitawo trade, zvava kuti konesa kuita business mune zvakanaka.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chamunopakurirwa neni Mike Hove weStudio 7. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvekuratidzira kwanga kuchifanirwa kuitwa shanu apfuura. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manherwano.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Bache The Connection na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotaura kuruzhinji vachifananidza vanopikisa nemasangano akazvimirira semagandanga anoita zvakapfurikidza mwero kana kuti terrorist organizations. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma mumwoyo vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano. Uwandu hwevanhu vari kufa neCovid-19 hoita chamuramba muru kukwira. Ambulance inoitwa dare redzimosva kuulawayo zvichitevera kutadza kwavatawanda muchehiwa kubuda muambulance iyi kuti vapinde mudare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.